manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 27 2023 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare razowirana nevezeki kuti pamutemo haifanira kunge akauya kuhigh court anofanira kunge ari macandidates kwete dare.
Mushure mekutadza kubudirira nhasi mudare, bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Mwonzura rinoti richadzokerazve kudare kuti nhengo dzaro dzibvumidzwe kukwikwidza musarudzo.
Pazvinhu zvatinonga tichiita izvi ngemaoko edu zvinotibatsira kuti tirege kuita stress ngekufunga-funga zviro zvisina basa.
Vamwe vakwegura vorarama nekutengesa maplastic. Chikwata cheZimbabwe cricket choenda kubulawayo kumakundano eSuper 6 ICC World Cup Qualifiers. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare rinoona nezvemagakava musarudzo leelectoral court nhasi raramba kunzwa chikumbiro chebato reMDCT yavamonzora chekuti Zimbabwe Electoral Commission itambire magwaro enhengo dzaro makumi masere nenomwe dzakarambirwa kukwikwidza musarudzo dzeparamende mushure mekutadza kubhadhara mari yaidiwa nedare renomination court. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Justice Webster Chinamora vabvumirana nemuono wemagweta eZEC wekuti dare iri harikwanisi kunzwa nyaya iyi nekuti nhengo dzinoti magwaro adzo haana kutambirwa handidzo dzauya kudare. Rimwe remagweta eMDCT muzvinafundo Love More Maduku vaudza Studio 7 kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Dare razowirana nevezeki kuti pamutemo haifanira kunge akauya kuhigh court anofanira kunge ari macandidates kwete dare. Saka ndozvawirana nazvo asi macandidates
vamaduku vanoti vange vakatarisira mutongo uyu wapihwa nedare nhasi uye nhengo dzese dzeMDC dzakarambirwa magwaro adzo dzakatokwira kudare zvekare nezuro vachitarisira kuti nyaya iyi ichanzikwa nemumwe mutongi wedare reelectoral court mukati memazuva maviri anotevera.
Judge vasiya nyaya yekuti tauchimirira nyaya yemacandidates ndo yatakumirira kuti izodzika. Saka hapana chati chachinja izvezvizvi, tiri kumirira kuti macandidates anzike. Kana macandidates nyaya yavo ichinzwika, zvimwe zvese zvinombomira, ndo mutemo uripo.
Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo ZEC ichitarisirwa kubudisa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette mazita evanhu vane magwaro akatambirwa kuti vakwikwidze musarudzo, mazita mumatunhu makumi masere nemanomwe aida kukwikwidzwa nenhengo dzeMDCT haasi kuzoburitswa kusvika matare apa mutongo wawo. Mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Mwonzura vaudza Studio 7 kuti ivo pachavo ndemumwe wevachapa umbowo pachanzikwa nyaya iyi.
Panoti inini ndichapa umbowo sapresident, ndanga ndiriko kuZEC ndichitaura nevakuru veZEC, Dr. Mashakada Secretary General wedu vakanga varipo, Dr. Msevenzi, Deputy Secretary General, vachenga vachipa umbo zvakare.
MDCT ino team yaida kubhadharira nhengo dzayo dzese mari kuti dzikwikwidze asi ikanyimwa mukana wokuita izvi neZEC. Vanoti ZEC yaiti haina mushina wepoint of sale kuti vashandise kadi uye vachiti vakarambidzwawo kushandisa nharembozha. ZEC yakapamukana vose vainge vatadza kubhadhara mari musi wa21 Chikumi kuti vabhadhare kusvika musi wa22 nenguva dza5 manheru. Mukuru webato reUnited Zimbabwe Alliance Amai Elizabeth Valerio, avo vane nyaya yakaita seMDCT, vaudza Studio 7 kuti vanotarisirawo nyaya yavo kunzikwa mudare svondo rino. Zvichakadaro, Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kudare reElectoral Court kuti mumwe mutsigiri weZANU PF Valovejoy Mangwana vasvitsa here magwaro avo kudare iri ekupikisa kuti vaimbove nhengo yeZANU PF vaSevia Kasuku here vasakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika sezviri kutenderera pamadandemutande. Hatina kukwanisa kubata vaMangwana vari kushanda navakasuku here vaWalter Muzembi vaudza Studio 7 kuti havasati vapiwa mapepa. Vachinyora padande mutande reTwitter vati uku kwave kushaya kutsvaga uta nemugate kuitwa neZANU PF. Mabharani wedare iri aramba kutaura kuti nyaya iyi yasvika kudare iri here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vamwe vakweguri vakawanda vanogara mumaguta vari kuwana mari kuburikidza nekutengesa zvinhu zvavanoruka vachishandisa maplastic anenge araswa mushure mekushandiswa. Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Mumwe wavanhu ava ndimbuya Tabeth Gowere, avo vane makore makumi manomwe nematanhatu. Gogo Gowere vanoti vakatanga vachiita izvi senzira yekushambidza munharaunda mavanogara mumusha weGlenora muguta reHarare.
Takatanga kuona mapepa shuwa tichingoanhonga-nhonga, tichingotsveta, tichimbopisa, tichimboita sei. Ndobva taona kuti haa maplastiki iyi haingakodzeri here kuti tidini tiruke hedu. Ndobva takatarisa tobva taona kuti anorukika zvinoita. Ndobva tatanga kuruka. Ndobva takutonzwawo mwa kutoti tirukirewo chekuti tiise pamasofa pedu. Izvi ndobva takutoramba tichitini tichiruka.
Mumwe mugari wemumusha uyu mbuya Elizabeth Makufa vanoti ivo kunonga mapepa eplastiki vachiashandisa kuita zvirokwa zvavo kwava kuvapawo cheuviri.
Tikaruka-ruka zvatinoruka tinongozonawo unoti ndiri kudawo chakati icho. Munhu achidini achitorawo ngekamariwo kandoriwo nani nanewo. Asi tinozondoguma taakundoitawo kamari kekundoti ndionowo kuona chekubatsirika, asi munhu unenge asinawo bamari yacho. Mari yandingafungidzira kuti ino iyo $30 yaunoonawo watengesa tunhu twakuitwotwo.
Amai Michelle Gowere, avo vanova muroora waGogo Gowere, vanoti ivo vava kutodzidza kubva kuvakweguri kuitawo mari vachishandisa mapurasitiki.
Zvinonyanya kutibatsira pakuti hauzoshayiwo mari yekupa vana chekubata. Muchaona kuti nharaunda yedu mazuva ano hapana mota dzemabhini dziri kuya dzichitora. Sapa patinofamba tichinhonga marara, pamwe pacho tinototuma vana kunhonga mapepa. Saka zviri kuita kuti nharaunda yedu igare yakachena.
Asi mbuya Makufa vanoti haisinawo yemari yakaita kuti ivo vatange kunhonga marara emapurasitiki.
Handi kushaya mari basi, takandoda kuti tindobvisa marara anga azarawo mumugwagwa. Tikatora mapurasitiki aya tikabatanidza-batanidza tinoonawo cheruviri chatinowana kubva pazviri. Basa irori takaritanga muna 2018 tichindonhonga-nhongawo maplastic tichibva takubatanidza kuti tione kuruka zvirukwa zvekuti tione kubatsirikawo ndizvo. Takandoonawo vakanga achizviitawo kwakutokopawo ipopo kwakutoitawo kugara pasi kwakutoti takutozviitawo.
Mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaInnocent Ruwende vati ivo kuchenesa nharaunda ibasa remunhu wese kwete rekanzuru chete, vachiti ivo mune mari mumarara.
Basa rekuchengeta nharaunda dzatinogara harisi rekanzuru. Iresponsibility yemunhu wese kuona kuti paanogara pakachena. Tinotenda avo vaakuona mazuva ano kuti mutsvina mune mari, haisi tsvina yese inofanira kuraswa. Kune yatinoti recycling, vamwe vanowana mari muzvinhu izvozvo. Asi iyo nyaya yekuchengeta nharaunda dzatinogara haisi yekanzuru chete, Although zvayo kanzuru iri iyo inotarisirwa inge ichidaro, tinotarisira kuti vagari vange vachibatsirawo kanzuru kuchenesa nharaunda dzavanogara.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzavana Soro General Help Age Zimbabwe, Muzvare Priscilla Gavi, vanoti kukwegura hakutadzise harawa nechembere kuita mazano ekuriritira mhuri. Vachitiwo kushandisa mapurasitiki kutsvaka chehuviri kuri kuitwa nevakweguri kwoita kuti nharaunda dzimwe dzigare dzakashambidzika.
Kukwegura hakutadzise munhu kushandira mhuri yake kana kushandira nyika yake. Kukwegura kunotokupa mukana wokushandisa ruzivo rwawakasangana narwo mukukura kwako kuti ugone kuzviriritira iwe nemhuri yako.
Kunyange hazvo kunonga mapurasitiki kwavanoita kuchiva pache uviri, Mbiya Makufa vanoti kuita izvi kunovapawo mukana wekuzorodza pfungwa dzavo kuti dzisagare dzakafunga zvinovaomera muupenyu hwavo.
Pazvinhu zvatinonga tichiita izvi ngemaoko edu zvinotibatsira kuti tirege kuita stress ngekufunga-funga zviro zvisina basa. Saka zvinotibatsira kuti tigare tindori tiri kundoita zvinhu zvedu zvinotidzimisa kufunga kwakawanda.
Mafungiro Ambuya Makufa anoenderana nemafungiro evanhu vakawanda munyika vari kutsvaka dzimwe nzira dzokuvaraidza pfungwa dzavo panguva iyo vakawanda vari kutadza kuwana hope nepamusana pekuomerwa neupenyu sezvo vasina ruyamuro rwavanowana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekugara kwakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima kuti tinzwe zvavari kuita kuvanhu vakwegura vakaita saGogo Makufa. Asi vachitaura pamabiko ekupemberera zuva revakweguri pasi rese gore rapera mumwedzi wazvita kuBulawayo, vaMavhima vakati ivo vanasoro jena vane kodzero yekurarama upenyu hune chiremera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Nyanzvi munyatso zvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo vechidiki vari kuita manyukunyuku ekufarira kupinda musarudzo, kushaya zvikwanisiro zvekuti vakwikwidze zvine mutsindo ndiko kuchavadzosera kumashure. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Mapato makuru maviri achange achikwikwidzana zvine mutsindo, ZANU PF neCitizens Coalition for Change, ndiwo mapato ane vechidiki vakawanda vari kuda kuita makanzura, vamwe vachitarisira kuva nhengo dzedare reparamende. Wechidiki ari kumirira CCC kumasvingo Central vaMoses Mavhaire vanoti kunyange vebato reZANU PF vachishandisa zvakasiyana-siyana kutenga mavhoti, vanovimba kuti CCC ichangokunda zvakadaro.
Tiri kudisa hatina zvikwanisiro zvakawana zvatinoda kunze kwevanhu. Kana tine vanhu takatonaka, tinowina takadaro. Simba rehove riri mvura. Isi hatishandisi mari zvinhu zviri financial kutenga mavhotsi. Sezvoita vamwe vedu vekuZANU PF vanotenga mavhotsi vachishandisa matishets, vachishandisa maraisi, vachishandisa mbeu nefertilizer. Isi tinodiwa nevanhu nekuti tinogara vanhu. Saka hai musavhunduka, musatya, gore rinoiri gore reshanduko. Tiri kuhwina zvine mutsindo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe wechidiki wemubato iri, Muzvare Rosemary Muronda, avo vari kumirira CCC musarudzo dzakanzura weWard 7 muHarare.
Zvikwanisiro tinazvo, zvikwanisiro zvatinazvo vanhu avo vari kutitsigira ende vari kutsigira kuti mukomana aende kustate house. Ende kupinda kwemukomana kupindawo kwake musikana. Vagari vemuWard 7 kubva kuvoter registration chaiyo vakanga vachimira nesu. Right now they are giving us flyers, they are giving us t-shirts, vari kutitsigira muzvose zvatukatarisira.
Asi wechidiki muZANU PF ari kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira dunhu rempopoma Mzilikazi muNational Assembly kuBulawayo, vaAdhimaya Masikati vanoti haisi mhosva yebato ravo kuti mamwe mapato haakwanisi kubatsira nhengo dzavo nezvikwanisiro.
Mari iri kupiwa mayouth eZANU PF kuti akampeni nayo zvinoratidza kurongeka kwebato reZANU PF, because rinenge richipa vanhu vayo mari uye vane vavo vanonge vachibhadhara mamonthly subscriptions kubato reZANU PF kuitira kuti zvinhu zvifambe. Saka ndiyo mari inozoshandiswa kuti vanhu vakampeni vachishandisa. Tikatarisawo bato reCCC rinoshandisa yaatinoti isusu matrojan horse kuti apinde paground achivakampenera organizations like non-governmental organizations.
Mugari wekwarusape vaEdwin Dzikiti vanoti ivo semurume wechidiki vachanovhotera vechidiki vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino mudunhu ravo.
Handingavhoteri munhu ane 70 or 80 years, ndinyatsoziva kuti kune munhu ane 35, 31, 30, 25 years inini semunhu wechidiki zvishuo zvangu zvingangozadziswe tete nemunhu wechidiki. Saka ndikaona munhu wechidiki muyouth achikondesa sakanzela kana kuti saMP 100% ndinomira kumashure kwake ndinomuvhotera.
Asi wechidiki anorwira kodzero dzevechidiki vaDelight Muchazondida vanoti mutambo wesarudzo ndewembabvu uye ucharemera vechidiki vakawanda vari kuda kupinda muzvigaro asi vasina mari.
Vechidiki vacho vakubva kuna vamwe vechidiki vasina mabasa, vasina ndaramo, vasina zvekuita zvakawanda. Mazano anganga akanaka avangaunze anopedzisira oshayirwa simba kana kuremekedzwa nekuti panouya mukuru umwe chete ane mazondo musoro emombe wawane matishets. Wechidiki anonokanda vhoti yake koko anonosarudza munhu iyeye. Chekupedzisira chiripo ndechekuti matongerwo edu enyika yedu anyanya mhirizhongo.
Gweta uye vachiongorora zvematongerwo enyika, amai Jacqueline Sande vanoti kunyange vechidiki vakatadza kuwana zvigaro zvakawanda rwendo runo havafaniri kurasa tariro.
Tinovimba kuti nyangwe dai vakasabudirira musarudzo ya 23 August vasanete kana kuora moyo, asi kuti vazive kuti 2028 ari kuuya umwe mukana zveunenge uripo, uyezve tinenge tichifarira kuti tione vana vechiduku vachiuya neuwandu hwavo kuti vaonewo chekuita nezvematongerwo enyika emunyika mavo.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti vangane vechidiki vachange vachikwikwidza vakamirira mapato avo musarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu, sezvo Zimbabwe Electoral Commission pamwe nemapato aya zvisina kuwanisa nhepfenyuro ino ruzivo urwu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwana nemurora wevaimbova mutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva yekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering, uye kuva nemidziyo inonzi yakawanikwa nemari dzeuori inodarika mamiriyoni mashanu ekuAmerica. Bato ravaLungu rePatriotic Front Party rinoti zvaitwa izvi kuda kuramba kwehurumende ichishungurudza mhuri yavaLungu. Mutauriri wemapurisa muZambia vaRay Hamuga vaudza VOA kuti Dalitso Lungu nemudzimai wake Matilda vasungwa sezvo vari varidzi vekambani yeSaloid Traders Limited. Vanonzi vane motokari makumi matanhatu nepfumbamwe dzakatengwa kuburikidza nemari dzinofungidzirwa kuti ndedzeuori. Izvi zviri kuuya kwapera vhiki rimwe chete hurumende yazivisa kuti yainge yatora nechisimba dzimba nezvimwe zvinhu zvaDalitso, uyezve vaive mudzimai wavaLungu muzvare Esther nemwanasikana wavo Tasila. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nepfenyuro dzinoti CNN nemapepanhau akaita seWashington Post neThe New York Times ane mashoko ekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakatapwa vachitaura mashoko ane zvekuita nemagwaro asingafaniri kuzivikanwa neveruzhinji ane chekuita nekudzivirirwa kwenyika kana kuti state secrets. VaTrump vanonzwika vachitaura nemumwe mutori wenhau vachiramba kuti ndivo vaida kurwisa Iran sezvainzi zvaityirwa nemukuru wemauto kana kuti Joint Chiefs of Staff General Mark Milley. VaTrump vanoti vaMilley ndivo vaitoda kuruka zano rekurwisa Iran. vachuchisi vakaendesa mamwe emashoko aya seumbowo kumatare kuti vaTrump vakatyora mutemo wekuramba nemapepa akakosha ehurumende uye kutaura nezvavo nevanhu vasina kukodzera. VaTrump vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva remabhizimisi madiki neari pakati nepakati kana kuti Micro, Small and Medium Sized Enterprises Day. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vemabhizimisi vachiri kusimukira ava ndivo vakabata upfumi hwenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi apo vanga vachiparura gwaro rine hwaro hwekuona kuti vemabhizimusi madiki vanga batsirwa sei kusimukira. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati gwaro irakakosha sezvo guta reHarare rabatwa nevemabhizimusi madiki.
Tanga chaicho ndechekupromota nekuti guta rino iri rabatwa nemaSMEs. Mabasa kumafactory hakuchina.
Vamafume vabvuma kuti ukama huripo pari zvino pakati pevanorarama nekutengesa mumigwagwa nemapurisa ekanzuru hwekugara vachiita kwakiti nagonzo hauna kunaka.
Mavhenda nemapurisa ekanzuru nevagari vemuHarare zvamutsana-mutsana zvadini zvanyanyisa.
Vaenderero mberi vachiti kanzuri inofarwa kuona kuti mari dzemitero dziri kushandiswawo zvinooneka nevemabhizimisi madiki awa.
Nyaya yekungotora hatichaida. Isu sekanzuro tichagadzira pane zvandabata zviri kufanirwa kugadzirwa nepolisi. Polisi iyi yataura kuti tinofanirwa kuti mari yatinenge tati ndo yemalaisensi. Tinofanirwa kuvaka infrastructure yemavhenda.
Vamafume vati kanzuri ichaombawo homwe yemari vachishandisa mitero inobhadharwa nevanhu pamwe nekushanda pamwe chete nemabhanga kuti vakwanise kukweretesa vemabhizimisi madiki mari. Amai Charity Mandishona verimwe sangano rinomirira vemabhizimisi madiki reZimbabwe Informal Economy Associations vatiwo dambudziko rekuwana zvikwereti riri kuvadzosera kumashure.
Dambudziko guru rangarire access ama loans kuma banks. Saka tafara kuti council yati iyo ichaisa a revolving fund.
Izvi zvatsinirwa namai Martha Damo vanotengesawo mumugwagwa.
Nyaya hombe ndeyekuti vanhu vazhinji especially madzimai akuwara nekungopuwa kutora chimbatso chekuti aramba ari mubusiness. Akatora mari akanotengesa maprofits akagoita mbishana abhadhara mafees odzokera futi kutora chimbatso.
Vati Mothingadziore vanotengesawo vatiwo hapana pekushandira pakanaka uye vanoswera kumhanyidzana nemapurisa.
Mudziko repokushandira panogadzikana zvakanaka-naka uyezve panisandisi nemapurisa.
Ko ivo vemabhizimusi maduku neari pakati nepakati aya akakosha sei muupfumi hwenyika? Tabvunza Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara.
World Bank wakamboparura gwaro ravo rairataura iro kuti sekta ine greatest potential yekucreata mabasa kumalow income economies ndo iwavo mamicro, small and medium enterprises, mabusiness HD kaya. Saka akasapotwa zvakanaka, akawana support, policy support, financial support, regulatory support iri yakanaka. Anogona kuto player and even greater role.
Gwaro irinoti vemabhizimusi madiki vanofanirwa kunyoresa kukanzuru vobhadhara mitero yepanzvimbo pavanotengesera. Sachigaro wekomiti inoona nezvemabhizimusi madiki naari kusumukira mukanzuru yeHarare vaDanford Ngadziore vati kanzuru ichagadzira nzvimbo dzakanaka dzevemabhizimusi ava kuvachengetedza kuti vasashungurudzwe kushanda pamwe chete kusimudzira guta reHarare pamwe nekuona kuti vativedzera mutemo nezviga zveguta. VaPrecious Shumba veHarare Residents Trust vakurudzira kanzuru kuti izadzikise zviri mugwaro iri vachitiwo kanzuru haifanirwi kungotora mitero isingaonekwi zvairi kushanda. Munyori mubazi rinoona nezvemadzimai nemabhizimusi madiki naari pakati nepakati vaMoses Mike vaudza Studio 7 kuti vemabhizimusi madiki neari pakati nepakati vari kusangana nematambudziko vachiti hurumende iri kushanda nemabhanga kuedza kuvatsvagira mari kuburikidza nechisungo kana kuti resolution 71/279 United Nations General Assembly yakatenderana kuti musi wa 27 chikumi pasi rose richerechedze zuva remabhizimusi madiki neari pakati nepakati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iko zvino tochimbotarisa nao dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe Cricket chasvika muBulawayo nhasi kuti chitange mutambo mitambo yechipiri yeCricket World Cup qualifiers kana kuti Super Six. Zimbabwe iri kutamba neOman nemusi wechina kuQueen Sports Club. Nemusi wesvondo ichatamba neSri Lanka. Zvimwe zvikwata zvapinda muSuper Six iNetherlands, West Indies neScotland. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga.
Pamutambo uri kuitwa uyu takwanisa kupedza chikamu chekutanga chinonzi chemagroup stages. Apo chikwata cheZimbabwe chakwanisa kukunda mutambo mina chatamba pagroup stage yekutanga chakakunda icho Nepal ndokuteera icho chichizokunda Netherlands kwakukwatura West Indies kwakuzopedzisira chichiwatsura chikwata cheUnited States of America zvichireva izvo kuti chapinda muchitambo chinoteera cheSuper Six stage chichatambira kuBulawayo mitambo mitatu kutangana nezvikwata zvitatu zvinoti Oman, Sri Lanka neScotland. Zvichange zvichisvikira izvo kuQueen Sports Club kuBulawayo musi wechina, musi wechisvondo nemusi wechipiri unotevera.
Tinoona isu kuti mutambo wekrikiti wanga wambotidzikirei munyika. Munoona wakamira sei pari zvino?
Mutambo wasumukira zvikuru kusa mumakore mashoma atikure aya. Tiri kutsungirira kuti tinge tichizotora World Cup. Mutambo iri kuitwa muno muZimbabwe ndeye kuti pange pachiwanikwa zvikwata zviviri zvichange zvichienda kunojoina zvimwe 8 kuWorld Cup zvakatokwalifaya kudhara. Iyo mutambo World Cup kutambirwa kuIndia kutanga muna Oktoba kusvika muna Novhemba. So pazvikwata gumi zviri kuno kuZimbabwe pachibuda zviviri. Kune zvikwata zviri kuno kunosanganisira vakabhoudzwa World Cup vakaita seWest Indies nana Sri Lanka ndo vatiri kukwikwidzana navo kuti tinge tichingotora zvinzvimbo zviri izvozvo tiri kuwanika tiri tinotambawo zvinoyevedza. Vanhu vari kuuya zvinoyevedza, vari kutisapota zvikuru zviratidzo izvo kuti tiri kutamba zvinodakadza veruzhinji.
Pane zvamungati mungada kuona hurumende ichiita here kuti isimbaradze mutambo uyu wekrikiti munyika?
Aiwa, hurumende inotisapota nepainokwanisirawo kuti mutambo unonge uchiitwa muno muZimbabwe taveke china tichihosta maglobal event yerudzi rwakadai. So zvinoreva izvo kuti hurumende iri kutisapota kunge tinge tichiita mutambo yakakura kudai. Asi tichienda mberi tinotarisira kuti tinge tichishandawo nehurumende zvakapfurikidza tinge tichiita kuti mutambo utekeshere kusvika kumana kwenyika kwese.
Anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vari parunare kuBulawayo naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nasi tiri kutaura nevechidiki nezvedambudziko rekushandisa zvinodhaka iro riri kuramba richipararira munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mushure mekutadza kubudirira nasi, bato remDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti richadzokerazve kudare kuti nhengo dzaro dzibvumidzwe kukwikwidza musarudzo. Vamwe vakwegura vorarama nekutengesa maplastic. Chikwata cheZimbabwe Cricket choenda kuBulawayo kumakundano eSuper 6 ICC World Cup Qualifiers. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.